neza tiri kunyunyuta saka tanyora maviri baro redu rokutanga dari chindairo ku health services board which is the employer yema health service employees ose chinenyeza tari chitsutsumwa nhatu pagwaro iroro nyaya yekutanga inyaya yemuhoro wedu tiri kuda ma US dollars nenyaya yekuti mari haichatokwani zvachose yatiri kutambira ndochinhu chekutanga chinhu chechipiri yanga iri regrading yemaprimary tenesses akaiswa marong grades vari kuwana mari shoma shoma kutodarika vanhu vari pamusoro pavari atingati manese 8 saka tiri kuti basa rehealth service board kuita regrading nemapromotion procedures vanofanira kuti vaise maprimary care nurses muright category vahore mari inokwana chinhu chechitatu chata chichinyunyuta inyaya yeclose of the negotiation space health service board yanga ichisangana nevamiririri vevashandi vezveutano through the bipartite negotiating forum asi zvaitika ndezvokuti hurumende yakaclosa negotiation forum government representatives havana kunge vachisangana nevamiririri vevashandi zvatinoona ziri fesa tokuda reopening of the negotiation space ndo gwaro rokutanga
ko gwaro repiri ramuri kuti manyorera kubazi rezveutano
gwaro rechipiri ranga richinda kwapermanent secretary dr J. Chimedza gwaro iri tari chitsutsumwa chinhu chokutanga inyaya yeupgrading yemaprimary care nurses anova certificate holders akatrenwa nehurumende paita extraordinary nurses makore akapfuura kumasuresure ukowo hurumende ikati ichavaupgrade asi kusvikira nhasi nayo isati yavaupgrade tatotari ngavaupgradewe we see it as the return of the bottleneck system which is characteristic of the Smith regime and we don't expect that in a post-colonial state saka ndo chinhu chatari chitsutsumwa chechipiri chiri kuda kuti manesis akapedza kuita bonding yavo ngavapiwe madiploma avo kana vachinga kunotsvaka mabasa kuzhevainde chechitatu chatari chitsutsumwa inyaya yemapost basic courses kamuna akaita diploma rokutanga oramba achingopiwa madiploma ichirotaura kuti those the post basic courses should be streamlined to post basic degrees kuitira kuti kana nhanga anasizia anoda oncology anoda palliative care anoda kuti anasizia ada kuti icu ada kuti midwifery vaite zvese izvozvo at degree level manesis edu ave magraduates ese kuitira kuti vave nemukana wekuvacompetitive kunyika dzese
munotarisira kuwana mhinduro riini
tiri kutarisira kuwana mhinduro yedu in the next 2 weeks inova nguva yakareba chaizvo chaizvo tofanwa kunge tatoita mameetings nehealth service board taita meeting napermanent secretary nenursing directorate vakuru vose kunursing chidiscasa maissues atoda tigadziriswe kana maissues wayo achinge asina kugadziriswa isu tichaenderera mberi nokupa notice or intention of incapacitation tozoona zvinenge zvichitevera zvinosanganisira kuramwa mabasa.